manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechipiri kubvumbi 12/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Makwanisa kuvanesu mchirongwa chedu cha nasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti Ezme ziru mchirongwa chedu cha nasi Zime zharwa zwe Zimbabwe ziru South Africa Zuno tukudzokera kumusha kuri nani sezo munyika iyi maberekera ingwe Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti kusafambiswa basa zvakanaka kwakaitwa nevaimbotungamirira commission iyi ndiko kuri kupa kuti mabhuku ayo ezvekufambiswa kwemari asamire zvakanaka asi vamwe vanorwisa uori vanoti zviri kutaurwa nezak ndezvemugodzi matsuro mumwe murume anonzi apfura vanhu vasere muNew York uye ave kutsvagwa nemapurisa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kuSouth Africa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti kudzokera kumusha kuri nani panguva ino Izvi zvinotevera kupondwa nekupiswa kwechimwe chizvarwa chemuZimbabwe va Elvis Nyati muJohannesburg nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvibude munyika iyi zvichipomerwa mhosva dzekuba nekutora mabasa mumwe avo vari kuda kudzokera kumusha ndivati Chachkei Mutande vari kuita mabasa emaoko muWestern Cape umo vakatemwa netsvimbo nemabhemba nevagari vemunzvimbo iyi vachipomerwa mhosva yekutora mabasa Ngati nzwe hurukuro yavaita namavelas mchanganya uye weStudio 7.
Ndakamuka kuri musi wa 25. Kundandarara kwabuti. Kundagara ndatobva kwabosi vanga vatosvika kudzimba dzaigara vanhu. Ndaisingashandi kana kuita zvemapishitso. Ndaitogarawo kuzvimukuku. Saka vakasvika vakatora zvinhu zvese mumbongosara mupama empty. Takainda zinapoziwa kuti vatora pandakati ndifamba ndiga kunotora mapamba emwana pane mwana musikana wangu anga akabetserwa musi wa 15 March nyaya yacho yakaitika musi wa 25 March iyoyo then mudzimai wangu anga asingakwanisi kana kuita chaanokwanisa anga akaitwa operation ndakati ndiri pakufamba kubva ndikaona vanhu vakaungana kumberi vakawanda vaitosvika kana ku90 ndobva 3 vangotobva muvanhu imomo vakawanda kudaro vachifunga kundivinga
Tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei musi uyu.
Kutiza kwainaya kwasi paitetsa ndatsika ndikatoona ndikafunika ruoko papo pandakadonha. Ndikabva ndafunga kuti kumuka nditize futi zvakare ndikamuka ndikazama kubata ruoko rwakafunika ndikabva ndapama futi kutonha. Pasi apa ndaidonhera pedo nekarwizi kanogarama mvura yesvinei kugarava nguruve. Pavasvika ipapo apa vakatanga kutonditema ivo matemero avaita ndisiva tofunga kuti ndandafa endivoshona mandatofa ndaasingazivi kana kufema kana kuita sei ndandaka kana kudanidzira kana kuchema chaka ndasingakoni. Mapurisa ndoakazouya akatonditorawo ndichienda kuchipatara chiri Friday. Anangonomira vechipatara chirikoko kwatiri chipatara ndangosvika ndichitongonopfuura nchiuya kuCape Town chipatara chikuru kunoku iri Friday Saturday Sunday Monday Tuesday ndakangonyarara Sunday vaitofunga kuti ndatofa kunga vakandiudza vaifunga kuti angautofunga kunoisa muchari ndopaanga utofunga kunodisa kunangokaruka nangomusawo maziso angu ndopa vakatanga kufunga kundisona sona inguva refu ndiri muchipatara sisi ndisingagoni kana kushama muromo wangu
pari zvino shuwiro yenyu ndeyei
kana jina matwe kuti ndikaita kusingapora au kana tukango wana ozvima kuzvipo izvozvo ndikasanganza kumariwo ndindene muri yangu kumbe sisi ndibono zorora bozi pare zvino apa kushanda chako chako takakuwara zvisingaiti kukora mukati chako chakani kwazi kana kushanda chero
chizvarwa chezimbabwe vatichatyei mutande vari parunare kuwestern cape south africa namavelas muhlanganya uye westudio 7 Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti kusafambiswa zvakanaka kwebasa kwakamboitwa nevatungamiri vecommission ikare ndiko kopa kuti mabhuku ayo asamire zvakanaka. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti auditor general rinoti ZAC iri pamapazi nemakomishen ehurumende asina kuipa magwaro akakwana ekuti yakafambisa sei mari dzayakapiwa nehurumende. Muguzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZAC vaJohn Makamure.
Zvakataurwa na auditor general zvinhu zvakaitika between 2012 and 2017. Ino commission yakapinda muhofisi muna July 2019. Saka zvinhu zvakaitika commission ino isati yava muhofisi.
Saka chii chamakaitawo imi mapinda muhofisi?
Patakapinda muhofisi takaona kuti mafinances ecommission anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndokubva tati regai tiuye nezvinangwa zvekuti tigadzirise. Bva tatora matano akati one day kuti tigadzirise zvakanga zvakanganiswa nemacommissions anga aripo. Saka takatarisa finance department yedu tikati ngati itei kuti tive nevanhu maofficers ane unyanzvi, maofficers akatrenwa, maofficers anokwanisa kuita basa remafinances. Saka takakwanisa kurekruta maofficers atofunga kuti vane unyanzvi pabasa iroro. Tadaro takaita matraining programs akawanda
angare ya
kuti maofficers edu maskills avo ave apamusoro-soro. Tadaro takaramba tichitaurawo nana auditor general kuti tinyatso vatichinzwisisa kuti zvavanga vachisangana nazvo zvazvakamira sei. Ndosaka paya takazosaina memorandum of understanding na auditor general zvinotibatsirawo isu seZAC kutiwo tinenge tichishanda tese pakugadzirisa mafinances ecommission. Saka kutaura kwandiri kuita kunoku, mabooks ecommission mafinances ecommission ndingati agadziriswa. Panguva ino commission ino iri muhofisi kubva muna 2019. Ndinoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti kubva kuna 2020 kuno auditor general haasi kuzopaya tinoti adverse report kuZAC.
Sei muri kupa chivimbiso ichi?
Mafinances edu tagadzirisa zvaitika kudhara zviyazvo takatora matano kugadzirisa. Saka ZAC yaimwe yamaorganizations ine zvirongwa zvayo zvamafinances zvatwasanuka. Nokuti seZAC tinofanira kunge tichipa muenzaniso sevanhu vanorwisa uore. Tipe muenzaniso wokuti isusu mari dzepublic, mari dzehurumende tinodzisevenzesa zvakanaka uye kuti masystems edu ndiwo anotarisirwa kuma public entities. Saka takatora matano yese iwayo okugadzira mafinance and procedures manuals edu, tikagadzira masystems edu yese are in place, mafinances edu ava in order. Saka commission ino yakashanda nesimba kutarisa zvanga zvaitwa hatisatauya muhofisi tobva tazvigadzirisa. Saka tichienderera mberi hatisisina dambudziko iroro paZAC.
Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaAlois Chaumba vesangano rinorwisa nyaya dzeuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Nyaya yamataura iyi inorwadza uyezve inowedza mwoyo nokuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kunge iriyo boka rinopa muenzaniso kuti basa rinofambiswa sei nemazvo. Zvino kana iriri iro raakutadza kuita basa simba rekuedza kunoongorora mamwe mapasi ehurumende rinobva rashaya simba.
Zvinoti ratidzei tichitarisa iwo makomishini anoumbwa nehurumende aya vachaomba?
Sekuona kwandiriita hangu inini kuti machapter 12 institutions mazhinji acho haasi kukwanisa kuita basa raakanzi aite, nekuti zvinotangira pakudomwa kwevanhu vanopinda makomishins iwayo. Mazhinji acho vanhu vacho vakapinda ipapapa they are political appointees, saka vanenge vakatsigirwa nezvinge vakadoma kuti vashande imomo. Saka idambudziko guru ratinaro kuti organizations atinofungira kuti ndiwo anenge achimirira vanhu tinotoona ariwo pamberi pekunge vachitobira vanhu. Saka Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatadza basa. Dai vari vamwana vane chimiro vese zvavo vatosiya basa, nekuti hapana muenzaso wari kupa kune nyika.
Asi sei tisingaonewo vanonzi naauditor general vakanganisa basa vachisungwa?
Vanhu ava vamwe chete vanodya vese. Mari dzinenge dzichishayikwa idzodzi dzikwadziungwa dzinoshandiswawo nevanenge vavapa basa iroro pakukambena kwavo. Uyezve kazhinji kazhinji kuona kwatinoita nechakazo zvatakaita, kana usina kumbobawa kana kumbonokora muhomwe yehurumende kazhinji kazhinji basa uriwani. Saka unofanira kunge uchitonokorawo kuti ujoinewo chikwata chinonokora. Saka havakwanisi kuti vasungisane, nekuti ngoma yacho vanenge vachiziva, vanotamba vese. Ava vanenge vachishandiswa vari pamberi kuti vakwanise kuona mukana wekunokora muhomwe yehurumende vachizonopowa vanenge vavaisa pamabasa iwayo.
Sei muchidaro? Nekuti kanyangwe mutungamiri wenyika anogara achitaura kuti chinangwa chake chikuru ndechekurwisa uori.
Hurumende haina mbogara yamboita hayo chidokwa dokwa chekuda kurwisa uori. Zvinokanganisa kubudirira kwawo nezvemweya tongero wenyika. Dai hurumende yakanga ine chidokwa dokwa chekurwisa uori, zvamatara zvacho kuti vanhu havafanira kuachisungwa achienda kumajeri. Iye zake pachayo wakatarira paripoti yavo yegore rapfuura iroriri, mari yavakashandisa vachiita basa ravo nevanhu vakasungwa vakaniswa kumatarezi mhosva hazvienderani. Zvichireva kuti izvo kuzaki kubasawo kwavanongoendawo zvavo, asi hapana political will yekurwisa uori. Hakuna chidokwa dokwa chinobva kuhurumende, vanongosimbira pakutaura chete asi pakuita hapana, i0-0. Saka tichiri kure nekurwisa uori munyika munomu.
VaAloys Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare muHarare. Chete anonzi akuwara zvakaipisisa, apo vanhu gumi nevatatu vanzi vakuwarawo vasere vavo vachiita zvekupfurwa nepfuti kuBrooklyn, New York muchitima. Mapurisa anonzi atangawo kutsvaga murume ari kufungidzirwa kuti ndiye apfura vanhu ava. Mukuzeya nyaya iyi, Mavilasi Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta iri vachakangwenya.
Tiri vana veZimbabwe tiri kutsvagana kuti timeke sure kuti hapana kukuvadzwa kana kuti hapana kanganiswa uye hapana munhu ari kunida. Ini ndoshanda ndiri mufundisi weSalvation Army iri muNew York macho. Saka toita kuda kutoziva kuti chii, pane ari kunida help here, pane aafektwa here, tobatana tobatsirana. So asi pari zvino hapana chatatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected, but vatoziva vari kuBrooklyn they are safe right now.
Tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imo muNew York, kwakamira sei?
Area yacho iyoyo yekuBrooklyn ne train zvinoenda ikoko WND dzatovharwa, hadzichafamba because vari kutsvaga munhu iyeyuyu aita nyaya idzodzi. Saa vari kutsvaga, vari kutasa makameras ese nekubhoza anga afeka uniform. Saa vari kutsvaga, mushuwa vanomubata.
Imi semafundisi panguva ino zvii zvamuri kuita? Muri kuwanikwa muchinamata here? Munee muchiita sei? Tinoona kuti guta reNew York rakambosangana ne9/11.
Inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo, nekuziva kuti Mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye Mwari ndo vachiri mucontrol, kuti vanhu vasatya bhoze vakapetsanga vatyaka, vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo. So isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba, nokuti muvengi ane simbawo zvekare. Isu tofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu vemuNew York. Ndo basa redu iroro. Ipapa tichisangana pane group redu WhatsApp group runonzi Zim Family USA revana veZimbabwe vese vari muUS vatinoencourage kuti vabatane ipapa achiita zvemavhidhiyo zvedini zvedini tobatsirana nekuyamirana nezvinhu zvine musoro zvega zvega paZim Family USA WhatsApp ndopatichaisa maupdates ese ari kuitika ezvinhu zviri kuitika uye vanoda inida help mahotline tobva taisa ipapo.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica vachakangwenya vachitaura vari parunare kuNew York kwakare naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Muzvinafundo edimwenje sachigaro weBoard reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mumashoko kuvatori venhau nhasi vazivisa kuti vadzidzi kutanga mangwana vanokwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo dzeO level. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vabhani Manokore vanova mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro.
Tiri kundwa kufara kuti bvunzo dzedu dzeolevel dzabuda apo maringe titarisa kuti kubva gore rakapera takava tine zvimhingampini kunyanya kukanganiswa kanganiswa kwedzi kwedzi dzevana nekuda kwemalockdowns nenhau dzecovid-19. Saka tinofara kuti marizao dzabuda time iripo abudawo paholiday yenenge yefirst term.
Sei zvanga zvakakosha kuti akurumidze kubuda?
Tangatidisa chose kuti dai marizaotsi ayanga abuda earlier kuti vana veform 5 vatange first term, but sezvisinei hazvo zvinopa vabereki nguva yegadziriro vagadzirire vana vavo vati vari kuenda kumaa-level votanga zvakanaka kunyanya vari kuenda kumaform 5 avo.
Munotambirawo sei zviri kutaurwa neZimsec zvekuti uwandu hwevana vakanyora vakabudirira hwakati kwirei zvichienzaniswa negore ra2020?
Takawana mhingampini zvakati wandei gore rapera maringe nenhau dzecovid-19 tichivhara zvikoro zvisingavhurwe kwenguva yakati rebei. Asi ndinotenda kuti maticha edu akashanda zvine simba under the circumstances kuti marizaotsi edu aimprove asvike palevhel yaakasvika. Pamwe nemaheads nemaSDCs vakashanda zvine simba zvaitarisirwa nehurumende tichiona kuti danho rakatorwa rekuisa new curriculum rinenge riri kuti fambei hongu apo nepapa paine zvimhingampini nenhau dzemakala dzaitawo. Asi tinopa kutenda zvikuru kuti maticha edu akashanda nesimba kuti marizaotsi akwire nepesendeji yaakakwira nayo iyo.
Vabhani Manokore mukuru weSchool Development Association sangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro vanga vari parunare muHarare. Zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muUkraine umo mauto eRussia akawanda anonzi ananga kudunhu reDonbas. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti hapana kudududza pahondo iyi uye nhasi vanga vachisangana nemutungamiri weBelarus vaAlexander Lukashenko. VaPutin vati nhaurirano pakati penyika yavo neUkraine dzatadza kubudirira. Ukraine inoti vanhu vanodarika zviuru zvina vabviswa kunzvimbo dzine hondo. Mukuzeya nyaya iyi Mavelas Mutanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano.
Zvino handisi kuona badzichienderera mberi nekuti kufunga kwangu ndekwekuti Russia yaifungidzira kuti inokwanisa kungotora nyika yeUkraine nyore nyore. Izvozvo hazvina kuita sekumaonera kwangu achiita nezvatakuzoona zvaakuitwa neRussia kuti waakudoma munhu anozivikanwa neutsinyi kuti atungamire hondo yemuUkraine. Zvaakureva kuti zvawanga wachifunga apa weRussia handizvoba zvazobuda ipapo muUkraine. Saka tiri kuona kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi, hondo iri kuramba ichingokura zvishoma nezvishoma. Zvenhaurirano zviya handioneba kuti zviri kushanda parizvi nekuti Russia ida kurangidzawo masimba ayo kuti ine zvombo zvakawanda uye ine simba. Apa Ukraine iri kurangidzawo kuti iyo inyika inoshanda nesimba, inyika yakazvimiririra, inyika ine chido chekudzivirira kuzvitonga kwayo kuzere yakubatsirwa une dzimwe nyika dzekunze saka ndiri kuona hondo ichiramba ichingoenderera mberi kwengo yakakuya zvichikonzera kudeuka kweEuropa rakawanda munyika yeUkraine.
Tinoona vaZelensky mutungamiri weUkraine vari kuwanikwa vachikumbira zvimwe zvombo kubva kupasi rose uye zvenyanya kuAmerica uye zvekukuwo Russia ichisimbaradza mauto ayo. Munoona izvi zvichizomira sei?
Izvi zvinokatyamadza uye zvinotyisa. Tiri kuona kuti zviri kuitwa neRussia izvi zviri kupa kuti zvichakonzera hondo yepasi rose uye inenge ichitora nguva yakakura. Nekuti hatisi kuona ba zvawakambotaura iwo waPutin wekuRussia wachiti waroda kuita ceasefire zvasiiwa pasi zvese zviya, waakusimbaradza zvehondo kuti waramba wachiparadza vanhu wachiuraya vanhu wasina bamhosva. Saka zvaakunetsawo izvozvo nekuti pasi rese rinenge richiona zviri kuitika izvi. Nyika yeAmerica yobva yatumirawo yobatsira nezvombo nezvimwe izvo. Saka zvinoreva kuti zvishoma nezvishoma pasi rose rinenge raakuti raakuita hondo wasina kuziva kuti yatanga sei, basi ndokutanga kwazviri kuita. Zvinopa kuti zvinotyisa nekuti zvinoreva kuti inoita hondo yepasi rose. Pari zvino America iri kuwapa uye nedzimwe nyikawo dzakatenderedza dzinodyidzana neAmerica dziri kubatsira kupa zvombo zvinoshandiswa zvehondo kuti nyika yeUkraine irwisane neRussia. Saka zvaakureva kuti America neRussia dzaakurwisana nekuti vane zvombo zvavo zviri kushanda. Zvombo zviri kushanda muUkraine ndezvemuAmerica nezvimwe zvinobva kuBritain. Saka tiri kuona kuti nekuzofamba kwenguva zvichareva kuti America iri kutopinda muhondo yacho.
Muzvinafundo Moses Rumano vachitaura vari parunare kuKansas naMavelas Mutanganya uye weStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kurudzira zvizvarwa zvayo zviri mudunhu reShanghai muChina kuti zvibudemo kana zvichiita mabasa asina kukosha, sezvo dunhu iri riri kutatarika kudzikamisa chirwere cheCOVID-19 chinonzi chiri kupararira zvinotyisa zvopa kuti vanhu vambomiswa kuenda kumabasa kana kunoungana pachiitwa inonzi lockdown. Kubva kutanga kwemwedzi uno, zvizvarwa zvedunhu iri zvanga zvichikurudzirwa kuti zvigare mudzimba. Vanhu 25 vafa muPhilippines zvichitevera mafashamu emvura uye dutu mpengo remhepo zvapawo kuti ivhu nematombo zvikoromoke kubva mumakomo zvichiuraya vanhu. Dutu mpengo iri riri kunzi Tropical Storm Maggie uye rarova dhorobha reBay Bay mudunhu reLeyte. Zvuru nezvuru zvevanhu zvamanikidzwa kutiza misha nekuda kwemafashamu aya. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari kuchema-chema nekukwira kwoita zvinhu zvakaita sehupfu, chingwa nezvimwe zvakawanda uko mihoro yevashandi isiri kuwedzerwa. Hurumende inoti kukwira kwezvinhu kuri kukonzerwawo nehondo iri kuUkraine zvopa kuti zvinhu zvakaita segorosi nemafuta ekufambisa dzimotokari zviwedzerwe mutengo sezvo zvichitengwawo kuUkraine neRussia. Asi gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo vari kuedza kudzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMoyo.
Ichokwati kuti mitengo yezvinhu kusanganisira chibage nekorosi yakakwira, asi haisi kwekutanga kuona mitengo yezvinhu ichingokwira. Taona mitengo zvayo ichingokwira zuva nezuva nenyaya exchange rate iripo muno muZimbabwe. Imari tiri kushandisa ndiyo iri kukonzera kuti mitengo yezvinhu isamire panzvimbo imwe chete. Zvinhu izvi zviri kukwira asi mihoro yevashandi haisi kukwira. Kukwira kwazoita chibage chiri chinhu chinodyiwa nevakawanda. Tinoziziva kuti chibage ndicho chinobudisa tinoti stable food inodyiwa nevanhu vakawanda munyika munomu. Zvinenge zvakutoreva kuti vashandi vakawanda nemari zvishoma zvavanowana vachatobudisa ime mari zvekare kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Pane zvakawanda zvinogona kuitika kuti zvichienda pamberi nenyaya yekuti vanhu vachatorara vasina kudya, nevaya vanorwara vanofanira kuva vachiwana chikafu vasati vamwa mishonga. Vachakuvadzwa nemishonga nenyaya yekuti vanenge vachitora mishonga vasina kudya nenyaya yekuti chikafu chacho chinenge chisipo.
Ko, hurumende hainawo here zvamunofunga kuti inokwanisa kuita kuti ibatsiridze kuti mitengo isakwira zvakadaro?
Austerity measures aripo ari kutedzerwa nehurumende. Haabvumidze masubsidies, haabvumidze kuti hurumende ipindire kumarket kana pane zvinhu zvakafanana neizvozvo, kana tingati panyaya dzemitengo. Saka hapana zvichavatsira iyo zvino, vanhu vanongosangana nemutengo, vanongosangana nenhamo. Asi hurumende haisi kupindira, ndiyo policy ka iripo. Patinenge tichiti tiri kuedza kukata maexpenses ehurumende, zvinoreva kuti hurumende hapana painopinda kuti ikwanise kuita heji kana kuti kuvatsira vaya vanoshaya neruvatsiro, nekuti mutengo ikwanise kugara iri pasi hurumende ichivatsira nokupa mari. Havana mari yacho, even vanayo, asi polisi inenge iripo ndeyekuti hurumende inoda kuseva mari, saka haigoni kupindira panyaya dzemutengo.
Kuzvirongwa zvatinombonzwa zvichitaurwa zvinonzi zvinobatsira vanhu kurima chibage nezvimwe zvakadaro daro, vanhu havana chibage here negorosi mumatura umu kuti vabatsirike?
Zvirongwa zvehurumende hazviwaniki nevanhu vese muZimbabwe. Sistimu iripo ndeyekuti zvinodependa kuti uri panzvimbo ipi, uri kutamba nani. Saka pane zvirongwa zvimwe zvinoita zvatinoverenga kumapepa, zvatinonzwa kumaredhiyo, ndipo pazvinogumira ipapo. Tingaenda kuvanhu hatizvioni zvirongwa izvozvo. Asi gore rino hatina kuwana mvura yakati wandei kana kuti yakakwana. Zvinoreva kuti zvirimwa zvakati wandei zvichati dhurei.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, chizvarwa cheZimbabwe chakange chichirairidza chikwata cheSuperSport kuSouth Africa Kaitano Tembo chadzingwa basa zvichitevera kutatarika zvakanyanya kwange koita chikwata ichi. Mumashoko kuvatori venhau, chikwata ichi chinoti chakashanda naTembo kwemakore 23 semutambi uye murairidzi, uye chatiwo vatenderana nezvekusiya basa kwake mune zvakanaka. Pane runyerekupe rwekuti basa iri richapiwa Ben McCarthy. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection naHPM Nasi, Mike Hove weStudio 7 ari kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nezvechirongwa chiri kunzi Operation Dudula chekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne1540 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.